Muchiziviso chayo Zekiati sarudzo idzi dzichaitwa musi wa7 Chivabvu, uye vanoda kupinda musarudzo idzi vanofanira kunge vanyoresa nekomisheni iyi musi wa16 Kurume. Vaimbove kanzura weward 14 uye vaive meya weguta remutare vaBlessing Tandi, avo vakadzingwa basa masvondo maviri apfuura, vaudza Studio 7 kuti vange vari kutarisira sarudzo idzi uye vachakunda kana vakapiwa mukana nebato ravo reCitizens Coalition for Change kuti vadzokere pachigaro chavo.
Chiziviso ndachiona bati sekutaura kwatiri kuita munoona muTriple C izvozvi semusangano mutsva iri kuedza kunotsvagiridza ichiona kuti macandidates anga aripo anokwanisa kudzokera here. So vari kudzika pasi vonoita maconsultations nemaopinion leaders nemastructures anenge ariko voona kuti munenge muchiwirirana here kuti ucondeste kana kuti usacondeste.
Vatandi avo vakadzingwa basa pamwe nakanzura weward 5 kwarusape vaLighton Stole, avo vaiva sachigaro wekanzuru iyi, vaudza Studio 7 kuti vachakunda zvine mutsindo musarudzo idzi. Mutungamiri wesangano rinoshanda rakazvimirira replatform for youth and community development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti Zeki aita basa rayo nekukasika kudaidzira sarudzo idzi, vachiti ndo zvaingadai yakaita pasarudzo dzichaitwa musi wa26 Kurume.
Tingati apa tangofara kuti Zeki yaita nechimbi chimbi sekuona kwamuita nyaya dzemasarudzo achange achiitwa aya musi wa26 March akaitwa musi wa16 January achinzi madeclarations anga atora nguva yakarepesa nekuti zvivanhu vakabviswa mumakanzuru nemaMP gore rakapera. Saka izvi zvatova neZeki zvichitikona kunge ichimbi chimbi zvinoratidzawo yatingati efficiency, asi chikurukuru tichitaura nenyaya yeZeki chekuti ngapaitwe kuti mitemo yakati kuti inechekuita nekufambiswa kwesarudzo igadziriswe kuita kuti sarudzo kana dzinge dzaitwa dziite kuti vanenge vakundwa nevakunda vese vaone sarudzo sezvafamba zvakanaka. Ndo zvatinongokurudzira.
Zvichakadai, Zeki yazivisawo kuti mapato anoti MDC Alliance, ZANU-PF neCitizens Coalition for Change achakwikwidza musarudzo dzeward 20 kuchitungwiza, idzo dzichaitwa kutsvaga achatsiva vaive kanzura wenzvimbo iyi vaInnocent Jenje, avo vakashaya munandira. Sarudzo idzi dzichaitwa musi wa26 mwedzi unouya, apo pachaitwawo sarudzo dzemabyelection dzekusarudza nhengo dzenational assembly 27 pamwe nemakanzura 105 vakadzingwa basa kana kufa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.